Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wesvondo chivabvu 14 2023. Makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vamwe vanotengesa mumigwagwa votambira danho rehurumende rekuti zvinhu zvekudya zvipinzwe munyika kubva kunze kwenyika pasina mutero. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kuyambira kuti uku kupembedza ng'anga neinobata mai sezvo vanhu vakawanda vacharasikirwa nemabasa. Vamunzura vanoti vachadzokera zvakare kudare kunopikisa matarirwo akaitwa miganhu yekuvhota nezek kana kuti delimitation. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaDouglas Monzora vanoti vachadzokera kudare repamusoro reHigh Court kunopikisa matarirwo akaitwa miganhu yesarudzo kana kuti delimitation. Dare repamusoro soro reConstitutional Court rakambosendeka nyaya iyi parutivi richiti mapepa ainge aturwa navamonzora ainge asina kunyatsomira zvakanaka. Asi imwe nyanzvi munyaya dzemitemo uye vaimbova gurukota rezvemitemo nemabasa eparamende vaEric Matinenga vanoti kuti dare reConstitutional Court riendese nyaya iyi mberi sezviri kukumbirwa navamonzora zvinogona kunetsa. Vamatinenga vanoti chavasiri kuwirirana nacho navamonzora inyaya yekuti sarudzo dzipfurikidzwe mberi sezvo bumbiro remitemo rakajeka kuti chii chinoitwa kana kutarwa kwemiganhu kwanzi hakuna kuitwa zvisiri pamutemo. Dzimwe nyanzvi munyaya dzemitemo dzinotiwo pamutemo kana dare rikati zeke yakakanganisa panongoshandiswa miganhu yakamboshandiswa musarudzo dzadarika. Regai tinzwe kubva kuna vamonzora nezvedanho ravo rekuda kudzokera kudare.
Panyaya delimitation sangano redu rakawirira kuti tiendese nyaya kuHigh Court. Saka nyaya iri kuenda kuHigh Court, hatisi kupeta maoko kwete.
Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaDouglas Monzora vachitaura vari parunare muHarare. Kuti tizeyewo nyaya iyi tabata vamatinenga kuti tinzwe divi ravo.
Ndaifunga kuti dare guru redzimhosva richakwanisa kuti vagure nyaya yacho. Hasina kuzara kwenyika dare guru redzimhosva havana kugura nyaya yacho. Saka tinosara tiri pasina kunyanyonaka. Ndakanzwa kuti purezidendi vakataura nyaya yekuti maelections achaitwa muna August. But kana vane basa rekuti vazvigadzirisi vasingazvigadzirisi hapana zvatingaita.
Ko vamonzura vakadzokera kumatare zvinenge zvaakuzofamba sei panyaya? Haizopedzisira yamudare rimwe chete zvakare here iroro?
That's exactly what I said. Vakatera nyaya iyi vamonzura vaiti vachadzokera futi kumatare. So we have a situation not much of a dog chasing after its tail. Inozongodzokera futi kuConstitutional Court. Handisi kuti is going to be dead net kuti inodzokera ikoko. But my intentions are that ingangodzokera zvakare. Saka pakaitwa nyaya yacho ndikaita kuti imwe tisha ndakati what a waste of rations. You know, because if we are going to go back again to the Court, you know, it simply means that the Court has taken too much time, you know, finalizing on this issue. With the limitation, it's critical to the holding of a fair and transparent election. And I would have expected Concord to be, this is a very important issue, and we must rule on it. But they didn't.
Asi munoonao sei zvimwe zviri kutaurwa navamonzora zvekuti sarudzo dziendeswe mberi pamutemo zvinofanira kufamba sei.
The limitation report is faulty, but that does not stop an election. There is a limitation required on section 161 of the constitution. Chikamu chechipiri section 161 subsection 2 chinototaura nyaya yekuti kana pasina the limitation inokwanisa kuti ishandiswe apa sarudzo iyoyo. Boundaries atanga aripo kugara. In this case, EMNA 2008. So that's why I agree now, Monzora, with the limitation report. In India, it is a procedural and substantive mess. I see, as we see, election is also.
Nyanzvi munyadzi zvemitemo uye vaimbova gurukota rezvemitemo nemabasa eparamende muhurumende yemubatanidzwa vaEric Matinenga vachitaura vari parunare muHarare.
Nepfenyuro yeVoice of America iri kuremekedza zuva rekukosha kweradio pasi rose reWorld Radio Day. Kucheretsedza kukosha kwedano rinotorwa neradio mukunza, hurukuro kudzidzisa uye kuwanisa mashoko kunharaunda dzakasiyana-siyana pasi rose. Radio icharamba iri chimwe chenzira dzekufambisa mashoko dzakakosha mupasi rose, kubatsira kupanwa kwemazano uye kuumbiridza pfungwa dzeveruzhinji. Nepfenyuro yeVoice of America inoda kuve muhurongwa uhu. Gore rinodingindira rinoti radio nerunyararo kana kuti radio and peace. Rakanangana nekukwanisa kweradio kubatanidza mukuyananisa makakava nekukurudzira runyararo.
Iko zvino tombochitarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky nasi vaita musangano nemutungamiri wenyika yeGermany vaFrank Walter Steinmeier kuBerlin. Musangano uyu uri kuuya apo Germany yazivisa kuti iri kuzopa Ukraine mari yekutenga zvombo zvehondo inosvika mabhiriyoni matatu kana kuti 3 bilioni. VaZelensky vatenda zvikuru Germany nerwubatsiro urwu uye varamba kuti Ukraine yave kurwisa mamwe matunhu emuRussia. Vati vari kurwisa mumatunhu enyika yavo akapambwa neRussia chete. Mupeta zvaitwa mune zvaitika kune dzimwe nyika, vagari vemuKhartoum guta guru reUkraine nemuGenie kuDarfur vanoti nezuro kwainge kuine kurwisana kunotyisa pakati pemauto ehurumende ari kutungamira nyika iyi nechikwata chemamwe mauto chakapandukira cheRapid Support Forces kana kuti RSF. Izvi zviri kuuya kunyange hazvo mapato maviri aya nemusi weChina akamboti ari kuda kuti hondo imbomira. Nhaurirano dziri kuenderera mberi kuSaudi Arabia pakati pemapato aya. Vanhu vanodarika mazana matanhatu vafa munyika iyi, vamwe zviuru mazana maviri kana kuti 200,000 vakanopotera munyika dzakapoteredza. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Tinokutambirai nemufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nasi taita rombo rakanaka tatsikwa na
Inini ndoitwa Olin Makoni kana kuti muzvare waShonga. Ndiri mukana wechidiki makore anokwana 24. Ndiri kuitawo zvekuchengeta nyuchi nekumura huchi. Ndinoita zvakare madhiri movhauzi dzekuti tinotibvisa nyuchi masindi nevanhu mumapublic places panofura nevanhu. Kana nchidzine tingoshungudza vanhu asi sehatidzurai tinodzisumudza tinodzitora totonodzipa pekugara patsva dzichienderera mberi nekuvaka tiitira izvi kuchengetedza miti yedu nekuchengetedza environment. Saka iyi ndeimwe yemasevhisis atinoita inotangirawo pa$50 and then winda inoyi tiri kukurudzira madzimai kunyanya kuti vastoke huchi nekuti kuchange kune chando asi tiri kuti pane zvirwerewo zvinobva zvazosimukawo mutando imomo kune zvirwere zvatinoti marespiratory diseases zvikosoro maasthma zvinokwanisa kuti vakange vatenga vagara vaine huchi vanobatsirikana. Saka tiri kunyanyokurudzira vanhu kuti muinda unga vatenge mazinga kana kuti macomps nekuti aya ndiwo anenge aine 100% anenge achiri 100% organic nekuti anenge aine iya inonzi bipolen kana kuti fuma. Then zvakare tingotiwo zvakare nhasi zairi Mother's Day tingokurudzira kunyanyananya madzimai ari kumativi mano enyika kuti zvona ngavaiti maprojekti ayekurima huchi nekuti iprojekti yekuti haidi capital yakawanda uye haina loss nekuti munhu unokwanisa kuramba uchingomora pamukoko mumwe chetewo usisina imwe capital yauchaita. Saka tingokurudzira madzimai kuti nhasi zairi Mother's Day semunhu wemudzimai wanawo dhora pazuva.
Mataura nyaya yeMother's Day pane chamaitirawo here mai venyu nhasi?
Maita bato nekubvunza vazulu. Nhasi tavatumirawo bhajeti ravo 20 kg yemakoni. Saka mai makoni ndivo vachazoona kuti ivo vari kuda kuita hwekudya here kana kuti votengesa votora zvavo mari yacho. Bhati pabhaketi iroro vakange imutoko hwani watangomora vakange varitengesa nehostel vanowanawo mari yavo $60 asi vakadisaidha kuteka kana kutengesa neretail profit yavo inorenja between $120 to $240. Saka ivo vachaonawo kuti voita sei.
Saka pane madzimai akawanda here ari kuratidza chido chekuda kuchengeta nyuchi?
Ndizvo chaizvo, tine madzimai akawanda akauya kunyanyanyanya patakatanga kuvadzidzisa zvinoshanda huchi zvinosanganisira kuti huchi hunokwanisa kushandisa kudzidzisa nyange muri wemudzimai zvaunoshanda nyange kune vanhurume. Tikavadzidzisawo zvakare kuti hunoshanda sei kurapira vana vanenge vachitambudzika nedambudziko rebedweti vantu vanenge vachiramba vachizita weti vamwe makore atofamba vachitambudzika nekutrena mabhaos awo. Saka vamwe havachangowire kutrenwa kuchengeta nyuchi cheta asi vari kutofambira iyo vari kutobhadharira iyo dzidzo yekuziva kuti huchi hwacho hunoshanda sei. Saka isusuwo sevanhu vari kuramba vachiita maresechi edu mwedzi nemwedzi tine maresechi atiri kubudisa tichiisa mumagurupu iwawo ematenhi tichizva nti tawana chitsva yaimuoni mudzidzise nezvacho mutotange kutoripawo mabhenefits ekuziva nezveuchiwo. Saka tikuona kuti vakadzi vari kuzvifarira ende vari kuuya vakawanda chokwadi.
Tichitarisawo zvamuri kuita maresechi aya muri kushandawo nenyanzvi here? Zvinenge zvichifamba sei? Mukajekesa ipapo.
Isusuwo pari zvino tiri kutotsvagawo mainvestors kana kuti mapartners vanokwanisa kuti vasponze mamwe maresechi atiriita nekuti tiri kungotara nezvavo mamwe acho tiri kungochengeta nekuti hatisatisani capital inoita kuti tizokwanise kurarama pamaketi kana tikamabudisa. Asiwo pari zvino tine vatakabatana navo pane maresechi iyi vanonzi ivo Green Rebirth nemamapreneurs. Saka tiri kutofamba navo kunyika dzakasiyana-siyana. Tirikuenda navo kutanzania, takaenda kutavora, takaenda kuarusha kwatiri kudzidzisa vanhu kuti vanhukadzi kuti vatokwanisewo kuti vaite maresechi atiri kuita yavatibatsirikana nemishonga yatiri kugadzira. Saka ipapo patiri kutotarisirawo kuti gore parinonopera tinetaendawo dzimwe nzvimbo dzakasiyana-siyana muafrica dzakaitawo sekunigeria nekusudan ndivo vamwe vatiri kutaura navo vakaridza kuti vari kufarirawo zvatiri kuita. Saka pari zvino tinive nemapreneurs neGreen Rebirth ndivo vakambenge vauya kubatana nesu.
Saka vanenge vachida kukubatai vanokubatai papi?
Kana muchida kutibata munotibata pa 0774 549 264 0774 549 264 ndidzo nhamba dzekufona kana muchida kutenga huchi kana mchida kubatirwa niri zivo.
Aiwa ati nokutenda zvikuru muzvare Oline kupinda muchirongwa chedu chanhasi.
Mazvite henyu vazvino.
Aiwa vateereri nhambe tambe inoregwa ichanaka nekudaro ngaisiye matambo. Tosangana zvakare muchirongwa chino svondo rinouya. Zvinhu zvaramba zvakaita manyama mire nerongo, hurumende ichitatarika kugadzirisa upfumi uhwo hunonzi nenyanzvi hwananga kumawere. Zimbabwe iri kutatarikawo kubhadhara zvikwereti zvayo kunze nemunyika zvinodarika mabhiriyoni gumi nemanomwe nezviuru mazana mashanu kana kuti 17.5 billion US dollars. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachinyora mubepanhau reSunday Mail nhasi vati vachaenda kuEgypt svondo rinouya kumusangano weAfrican Development Bank, vakati vachatora mukana uyu kusangana nevakakweretwa mari neZimbabwe kuti vaonesane nezvekuti ingabhadharwe sei. Musangano uyu unoitirwa kuShama el-Sheikh uchitanga musi wa22 mwedzi uno wopera musi wa26. Asi vamwe vakakweretesa Zimbabwe mari vanoti havaone ichikwanisa kudzosera zvikwereti nekuda kwemitemo yayo inoramba ichingochinjwa-chinjwa. Svondo rino gurukota rezvemari, svondo rapera gurukota rezvemari muzvinafundo Mutule Ncube vakavandudza mimwe mitemo yavanoti inogona kudzikamisa dhora remunyika nekuderedza mitengo yezvinhu. Munyori mukuru werimwe sangano revanotengesa mumigwagwa reZimbabwe Chamber of Informal Economy Associations vaWisborne Malaya vanoti vanotambira matano akatorwa navanqube aya.
Chokwadi danho iri idanho ragamuchirwa neruzhinji munyika yeZimbabwe, kunyanya even tichitarisa kuvanhu vanoshanda vachita mabasa emaoko, sezvo varivo vazhinji vanotsitsirirwa nenyaya dzekutenga nekutengesa panyaya dzemitero idzi. Saka danho raitwa nehurumende idanho rakanaka, nekuti makwiriro anga achiita afu chekudya nezvimwe zvinoshandiswa nevanhu mudzimba zvakakosha anga achityisa panguva ino. Ndo zvinhu zviri kuramba zvichiwedzera inflation munyika medu.
Nechikonzero cheimuka jekesa ipapo
pakuti vanoita mabhizimusi ekugadzira zvinhu zvinoshandiswa nguva nenguva mudzimba nevanhu vari kuramba vachiwedzera mari, vachikonzeresa kuti munyika murambe muchiita inflation. Saka tinopa kutenda nedanho iri, uye tinovimba kuti danho iroro hurumende icharamba yakaritsikirira danho iroro kusvika nyika yedu yadzikama. Nekuti nyangwe pamabhodha vainotengesawo kunze vachita mabasa emaoko vachiuya, vakange vamwe vacho vava kutotadza kuuyawo nezvinhu zvavo, chikafu chekuti vadye nemhuri dzavo.
Nechikonzero chei?
Nekuti mutemo waivo uripo wanga usingatendere zvimwe zvinhu zvekudya kuti zvipinde pabhodha. Saka tinotenda zvikuru nedanho iri, tichiti dai hurumende danho iro yatombosiya riripo kusvika nyika yedu yadzikama. Nekuti kudya ndokwakakosha pamunhu wese kuti awane upenyu hune hutano.
Munyori mukuru werimwe sangano revanotengesa migwagwa reZimbabwe Chamber of Informal Economy Associations vaWisborne Malaya vari parunare muHarare. Asi vachitaurawo neStudio 7 imwe nyanzvi munyadzi zveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vati havawirirane nezvakawanda zvakaitwa navanqube.
Zviri kuitika apa zvakangofanira kuti vamutuli vari kuda kuedza kugadzira dashka kuti riite beauty queen nekuri poda nelipstick. Sekuziva kweri tese tinongoziva kuti lipstick zvayo inoshanda kuti madzimai acharidzike zvakanaka, asi padashka haibudiriri. Saka zviri kuitika apa ndezvekuti lipstick ndo zvatingati zvakanakira pamapolisi aitwa navamutunure ndeyekuti vabvisa 15% yaiwanzobatwa kana makambani adhiposita mari mubank.
Mungapa muenzaniso ipapo?
Sekuti ukadhiposita $100 rumende yaibata $15 yochinja $15 at official rate yozoisa muakaunti yekambani iya. Saka izvozvo zvaitadzisa kuti makambani mazhinji ashaiwe simba kana kuti encouragement yekuendesa mari kubhenge, nekuti zvanga zvakafanisa mari mukanwa mamupere. Saka taiva uza kwengu ya kisika bea kuti bisai 15% iyo yonu kuti iri kudiskarija makampani bisa marumbe. Saka last minute now wazo visa. Asiwa visa ya 15% iya chinuzato ipa.
Munorele inchi nafundu.
Saka fane kuti munu anunga na chivwere cha nasho. Ode kia kunuwa mshonga waanga akatari wanachiri mbaote anu. Ozo damu intensive care unit uti zo mshonga wago hewe. Afisha iti. Doda chika rea dali lagu kwa nipistiki. Arishi njiba dasha ujitunaki. Saka ndoda mbuzikula itika ya last minute sisine vaita. Inuwa isika chamba tisiri nipetawa. Nukutudaya waka vita kutara. Makamba nanga daga isa maru mbengi kutara. Mare yaka wanika tukanaka hindi isika aso wanika kumisika mtema. Asi vijinji visina kumba tukanaka mpolisi ya wa mtu mnuga. Tisho kuti wabumiza ujuvano wachitenga vikazirwa. Natenga tema basic commodities. Kunsekwe nyika pasina kuti wapue import license. Saka izo zonda zvona vaita policy yaitingatia ni ye hasha.
Munorewe hapa mshinafundu mkatsana ngwe.
Kuti nakuti mtengu ilu kira ma, ma shop. Wichiti sarilo kufiksa. Nakuti mruku za mtengu. Saka chi wanungawa mtengere wa ma shop wadini. Wa kompite ni ma cross border. Saka izo zonda kurasa mana ni mvura. Ilu mbafu wakiza mana mvura mbafu.
Nyanzvi mnyadzezvo upfumi muzvinafundo Gift Mugano vari parunare muHarare. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Makadiniko zvara nhasi vatereri. Zvechitendero zvine mibvunzo yakawanda. Asije tsananguro dziripo nguva dzose. Ndini Tanonoka Wande ndichiti ngatiwei mubvunzo uyu.
Makadiko mushamarari. Inini ndinoda kubvunzo kuti ndingaziva sei kuti iyi ndiyo the right church yekupinda musoro nguva tenderera nenyedze machechi. Plus mufundiso ndinga isananguro yacho vandudzo zvikonzero zvacho kuti iyi sei muchiti iyo iyi ndiyo church the right church yekupinda. Nuti wa mwono tuwaka dzoka wanda wa mwono tatiwe ringe baby wa mwono tika na osina mari mfundisa wa yekumba wako wako. Saka msurongo wa tendira ni yedze machechez. Saka please ndokumbiro mendoro kuti ndingazi wa sei kuti ii ndiyo the right church to belong to.
Amai tinotenda ne mubvunzo wenyu kuti batira ne mubvunzo uyu tina mufundisi Gladman Kapfumvute. Mufundisi makadiniko wauno mubvunzo wandinoti unokosha zvikuru vazhinji vanoda kuhwisisa. Batirai vatereri vedu mufundisi Kapfumvute.
Makadini hama muna Kristo, ndinotenda kuva nemukana wekupindura mubvunzo wenyu unoti ndingaziva senyi kuti iyi ndiyo chechi chaiyo yekupinda. Makabvunza mubvunzo unokosha kwazvo. Mukuupindura chinhu chekutanga tinode kuti tizive kuti chechi chinyi.
Mufundisi Kapfumvute, chinonzi chechi chiko?
Chechi munhu umwe chete anotenda kuna Jesu kana kuti vanhu vanonga vanotenda kuna Jesu ndiyo chechi. Mutsauko ndewekuti kune vamweni vanhu vamwe vanosungana vasingatendi kuna Jesu. Ngatimbotora ma Muslims vanosungana vachitenda kuna Mwari kubudikidza ndi Muhammad. Saka ndo mutsauko uripo pakati pema Muslims nesima Kristo. Saka church ndo mukupfupisa ndo tsananguro yendingapa. Chechipiri mukutsanangura, church handi chiwako. Chiwako chinosungana maKristo inozi church building. Saka church ndimwi imimi mudikani mutori church. Maungana makuzi chechi zvakare muri maKristo anotenda kuna Jesu. Ngatichenda pamberi. Kune anozi denominations kufanana ne Roman Catholic, Anglican, Methodist, Apostolic, Mazion. Ama denominations awo masangano ano emaKristo. Saka ndo pane mubvunzo wenyu zvakare kuti ino mochipinda ipi. Nekuti dzese dzinokonise kuti tinodaira muna Jesu. Saka ndodaira kuti mubvunzo wenyu ndokuti ndochipinda ipi. Makatotaura kare kuti munoona kuine imwe inobvumira varume kurora vakadzi vakawanda. Saka inini ndofunga kuti zano rinenge kupai ngere tapedza kutsanangura kuti church chinyi ngere kuti chinoita kuti vanhu vazowane madenominations ngeche pamusana pemadoctrines dzidziso nemarudairo. Saka endai kuchechi, pindai muchechi ine zviro zvemunowirira nazvo mukudaira nemarudzidziso emunowirirana navo. Ndopendinga kuzano rinenge kupai kuti endai kuchechi ine marudzidziso anowirirana naKristu nemarudairo anowirirana naKristu, doctrine ine chekuita naKristu nemarudairo ane chekuita naKristu. Zvakare endai kuchechi yakamira zvakasimba paBhebhura. Ndo cheche ndinga kuti muende.
Tinokutendai zvikuru Reverend Kavumvute. Tinoimba kuti muteereri wedu agutsikana nemhinduro yenyu.
Mazvita, Mwari vakukomborerei pamuchatsvaka chechi kupinda. Zvakanakai, babai.
Mazviwira moga, vateereri. Chechi hachisi chivakwa kana mudhuri. Chechi ndiwe munhu anotenda kuna Jesu. Vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana muine mibvunzo kana zvimwe zvamunodavo kudetsera vamwe vedu nazvo, tumirai maaudio enyu panhamba dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti ngatishonganei zvakare svondo rinouya muchirongwa chedu chezvechitendero.
Tinotenda Tanonoka. Iko zvino toenda kuna Mike Okariati achitipa zvabuda munhau dzemitambo.
Ngezi Platinum Stars yapinda panyanga mushure mekurova FC Platinum 2-0 muBaobab Stadium. Musi uyo Highlanders neCapes United dzatedza. Zvibodzwa zvabva kunotenda murasiranwa naLeslie Kachitiku zvapa madamburo kukunda uyezve kuenda pamusoro petafura yezvikwata gumi nezvisere iyi. Ngezi yave nemapoints gumi nemanomwe, point imwe chete pamusoro peHighlanders neCapes United. Murairidzi weNgezi Tekshua Chiragwi anoti zvinhu zvavo zviri kufamba zvakanaka nekuti vatambi vake vagara vachitamba vese kwenguva refu.
I think kungoenderera kumberi takasiyira kubva gore rakapera ende takachengeta maplayers akawanda vatadzoka navo gore rinori. So the consistency I think ndiyo yatibatsira in terms of understanding the philosophy of the club and also how we're supposed to play as in this partner. Saka ndiyo zvabatsira zvakanyanya.
Mitambo yanhasi isati yatambwa, Blaoy Chiefs, Highlanders, Manica Diamonds neCapes United dzanga dzakaenzana pamapoints gumi nemashanu dzakasiyaniswa chete nezvibodzwa. Asi Highlanders yaita mangange 0-0 neSimba Bora. Capes United ndokuitawo mangange 0-0 neHwange muNational Sports Stadium. Highlanders yave pachinzvimbo chechipiri nemapoints gumi nematanhatu vakaenzana neCapes United iyo iri pachinzvimbo chechitatu. Asi mutsigiri wemaGreen Machine vaCharles Mkohoni vatiri nechivimbo kuti maKepekepe anotora mukombe uyu.
Gore rapera nerinoratira tiona kuti Capes inenge tinototora nokuti last year game raura rinaumira musha. Asi ikonyo tiona kuti haiwa zviri nani tinotora.
Mumwe mutambo watambwa nhasi, Triangle yaita mangange 1-1 neYada. Mutambo pakati peZPC Kariba neBlack Rhinos uchatambwa mangwana nemhaka yekushomeka kwedzinhandare muHarare. Kunyange yazvo vasiri kutamba zvakanaka, murayiridzi weBlack Rhinos Saul Chaminuka avimbisa vatsigiri vavo mufaro mazuva mashoma ari kutevera.
Vatsigiri vedu tinochema kuti dai varamba vakatitsigira, dai vamaramba vakadaro. Nguva pfupipfupi inotevera tinenge takwagoisa mabhora iwayo vachiuya vachifara vachiserebhureta.
Chaminuka achangobva kupiwa basa reurayiridzi kuRhinos kuti vaStanford Stitch Mutizwa uyo ave technical director. Black Rhinos ndiyo iri pasi pasi petafura nemapoints maatanhatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kasi.
Tenda toksia mina Gibbs Dube, munaudze isindebele.